Amai Tremond vataura mashoko aya kuvatori venhau pachipatara chikuru cheMpilo Hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete kana kuti HIV laboratory. Amai Tremond vati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muZimbabwe.
Testing for viral load, especially for people whose treatment may be failing.
Ongorora huwanduwe utachiwana weHIV mumiviri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiona uhu uye kuvana vadiki nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomo yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa paMpilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika uye chipatara cheMpilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory paMpilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewemhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimen ari kuma 250 pa 8 hours dzedu dzokuchaisa nadzobasa. But iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro maresults edu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva gumi namaviri namana. But iko zvino takumirira mazuva manomwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa uye ukuongororwa kwemuzinda nda uyu kuti uve nemagwara anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru weMpilo Hospital Dr. Narcissus Stranga vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazuva anaya vanhu vakuti hatingoregerai ngoita zvino tingokunguruka kunge dramu kana kunge dombo hatipoti tichiwana mamezha nemaindicator anoratidza kuti zvinhu zvatiri kuita zviri paInternational level. Saka vanoitwa mainspection worldwide vachiona masenzero ari kuitwa madelivery ari kuitwa zvinhu ndo zvinozoita kuti nzizvo aiwa mastandards enyu anoenzana kana dai neBotswana kana neSouth Africa kana nedeveloped countries tobva tapuwa certificate ro.
Mukuru weLaboratory Services mubazi rezveutano Dr. River Simbi vati vanofara zvikuru nerutsigiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica vakatiwo zvakawanda zvinodiwa pakurwisa HIV zvave kukwanisa kuitwawo kuzvipatara nemakiriniki akasiyana-siyana munyika kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvizvi even maprovinces ese madistrict nemamwe marural health centers akushandisa itinoti mapoint of care tuma machines tudikidiki tunogona kushandiswa paclinic so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda maresults ipapo vanogona kutestirwa ipapo then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS uye zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Amai Tremond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo uye nemusi wechishanu vachange vari kumatovo. America ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.